Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 20, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chinzvimbo chemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza vatoresa vatongi vashanu vedare repamusoro mhiko yebasa. ZANU-PF inoti iri kuvandudza upfumi hwenyika izvo zviri kurambwa nevanopikisa. Sangano reAmnesty International rinoti vanhukadzi vakawanda vane dambudziko guru rekuwana rubatsiro rwakakodzera munyaya dzeutano izvo zviri kupa kuti utano hwavo huve panjodzi huru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chinzvimbo chemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza vatoresa vatongi vashanu vedare repamusoro-soro mhiko yebasa hurumende ichiti hapana kana dambudziko pamashandiro ematare edzimhosva sezvo matare aya ari kushanda sezvinotarisirwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatora mhiko sevatongi vedare reConstitutional Court ndiJustice Paddington Garwe, Justice Rita Makarau, Justice N. Mary Goora, Justice Ben Hlatchwayo na Justice Bharat Patel. Vashanu ava vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vange vari vatongi vedare reSupreme Court kunyange hazvo vange vakasanobata zvinzvimbo zvevatongi vedare repamusoro-soro. Munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati kugadzwa kwevatongi vedare repamusoro-soro kutevedza bumbiro remutemo wenyika.
Tisharisa futi maerano nekuyananisa mitemo yedu nebumbiro remutemo. Tinoti ichidziko chinoratidza kuti chiri kuyananisa mitemo yedu zvakazara nebumbiro remutemo.
Amai Mabhiza varamba kutaura zvakawanda asi vakati nyaya yekuti vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court inoratidza kuti hurumende ine chivimbo chekukunda. Vatongi vese vedare Supreme Court neConstitutional Court vakadomwa munyaya iyi uye nyanzvi dzinoti pave nedambudziko munyika panyaya yekuti ndiani achanzwa nyaya iyi asi amai Mabhiza vati hapana kana dambudziko sezvo matare ese munyika ari kushanda zvakanaka.
Sebazi rinoona nezvemutemo tinoda kuzivisa nyika yese zvikuru sei veruzhinji kuti hakuna kana dambudziko ririko kumatare anoona nezvekutongwa kwedzimhosva. Nyaya dzese dzinokodzera dzinounzwiswa mumatare nevatongi vanenge varipo vanokodzera kudzinzwa zviri pamutemo. Saka hapana yatingati constitutional crisis.
Asi nyanzvi munyaya dzemutemo vaDavid Hofisi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo paine kutaura kwakawanda vanoona sekuti nyaya iyi ichangotongwa sematongerwo yakaitwa kuHigh Court. Vati kudomwa kwevatongi vese vematare epamusoro hazvirevi kuti havagoni kunzwa nyaya iyi.
Vatongi vanaro simba iroro rekuti pamunoti isusu tinotamba tinoda kuti muzwe nyaya iyo vanokwanisa kuti aiwa isu toona sekuti tokwanisa kuinzwa. Ende kunyanya-nyanya kana vatongi vacho vato vedare seiroro rinonzi rebumbiro remutemo reConstitutional Court vakatotonga kuti tokwanisa kuinzwa nyaya iyoyo, ndiro dare guru rekuti hapana rimwe dare rinogona kutotaura kuti zvavataura sandizvo. Saka vatongi vavo vakawana kuti vanokwanisa kunzwa nyaya iyoyo. Nyaya iyoyo inotongonzwika tobva tatozwa kuti zvakamira sei, topera yakadaro. Semanzvikirwa yakangoitwa kuHigh Court tinokwanisa kungoitikawo futi kumusoro ikokosi.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Dr. Justice Alfred Mavezenge vati dambudziko handi mutongo weHigh Court kana kuti nyaya dziri kumatare asi kuti inyaya yekuti Zimbabwe inyika isingatevedze mitemo yayo.
Zvino dambudziko ravapo nderekuti nhasi tava kungoramba tichitarisa kuti ko vamalava ko mai Gwaunza aiwa Ngati tarisanei nechikonzero chaita kuti musoro wedu uteme. Chaita kuti musoro wedu uteme ndechekuti tine hurumende isingaremekedzi mutemo, isingaremekedzi constitution. Iyoyo ndo constitutional crisis chayo chayo. Yekuti tine hurumende yakapinda nechisimba muna 2017 ikazobirira vote muna 2018 ikaramba iri muhugaro zvisiri pamutemo. Hairemekedzi constitution. Iyoyo ndo constitutional crisis.
Mukuru weHuman Rights NGO Forum Dr. Musa Kika nemakweta echidiki vakaenda kudare reHigh Court vachipikisa kuwedzerwa kwenguva yavamalava vari pabasa nemutungamiri wenyika vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act zvondorapfuura. Haikoti yakabvumirana vakika nemagweta echidiki ikati vamalava vaende pamujandigere sezvo vakasvika makore makumi manomwe ekuzvarwa, asi hurumende yakapikisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bato reZANU-PF riri kuramba mashoko ekuti riri kumanikidza vanhu kuti vaite nhengo dzaro, richitiwo hurumende yaro iri kuvandudza nyaya dzebudiriro nekumutsuridza maindastry. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi kumuzinda webato ravo muHarare, mutauriri weZANU-PF waSimon Kayamoyo vati bato ravo harina kuwa rinomanikidza kuva nhengo. Vakati vanhu vari kuburisa mashoko aya vanhu vari kuda kusvibisa bato ravo, iro vati richakunda zvine mutsindo musarudzo dza 2023.
ZANU-PF has also been alerted to fake news that our leadership in communities has been forcing people to join the party and register in cell structures. We've also noted of false reports in the press that ZANU-PF councillors and MPs are politicizing food relief aid in some communities. Nothing can be further from the truth.
ZANU-PF yakaziviswawo nenhau dzemanyepo dzekuti vatungamiri vebato redu vari kumanikidza vanhu kuti vave nhengo dzebato redu. Takanzwawo nhau dzemanyepo kuti makanzura nemaMPs ebato redu vari kupa rubatsiro rwechikafu vachishandisa zvemapato zvematongerwo enyika. Awa manyepo.
Vamoyo vatiwo kana zvakadai zvikaitika, vanhu vanofarwa kunomhanyara kumapurisa pamwe nekubato ravo. VaSolomon Bosibunu, avo vanoshanda nesangano reElection Resource Center, vati havasati vanzwa nyaya dzevanhu vari kumanikidzwa kunyoresa kuva nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika, havasingadi, vakatiwo kana pane vari kuzviita zvakaipa.
Kana kuri kuti pane mapato ezvematongerwo enyika anenge achiita izvi, vanenge vachitotyora kodzero dzevagari vemunyika yeZimbabwe kana dzezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe, vachityora kodzero dzavo dzinopiwa nebumbiro remutemo, nokuti bumbiro remutemo rinotaura pachena kuti chizvarwa choga choga chinogona kunge chichijoina political party iripo kana bato rematongerwo enyika riripo kana kuenda kunotanga bato ravo idzva.
Vamoyo vatiwo bato reZANU-PF riri kufadzwa nemashandiro ehurumende yava Emerson Mnangagwa, vakavarumbidza vachiti vakwanisa kuvandudza nyaya dzebudiriro, kugadzirisa maindastry pamwe nekukoshesa nyaya dzeupfumi hwenyika, izvo zviri kuita kuti vanhu vawane mabasa. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Flachwayo vapokana nemashoko avamoyo vachiti nyaya yekuvandudza mararamiro evanhu zvinhu zvinofanirwa kuonekwa nekuchinja kweupenyu.
Nyaya yekutungamirira nyika kana kugona kutungamirira nyika haisi yekuda kuudzwa. Zvinhu zvinooneka, zviri zvinonzwika, muraramiro wevanhu, mugariro wevanhu, vanhu vari kurarama sei, vanorarama kupi, vanhu vari kuitei, ndo zvinotiudza kuti uri kugona kana usi kugona. Vanje varume nevasikana ava havasi kugona. Nyika iri pakuchema, iri pakutambudzika. Maindastry ari kutowedzera kuvhara, mabasa ari kuwedzera kutoshayika, ari kuwedzera kupera. Vana vazhinji vari kutadza kuenda kuzvikoro nokuti vabereki havana mari dzekuendesa kuzvikoro. Zvipatara zviri kurewedzera kudzika, vanhu vari kubhora mari isikashandi.
ZANU-PF yatsinhirawo mashoko ekuva nematare akasununguka ichiti hakuna munhu anofanirwa kutuka vematare pamwe nekutaura zvinokanganisa nyaya dziri kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano Amnesty International rinoti vanhukadzi vakawanda vane dambudziko guru rekuwana rubatsiro rwakakodzera munyaya dzeutano, izvo zviri kupa kuti utano hwavo huve panjodzi. Izvi zviri mugwaro raparurwa nhasi nesangano iri. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kweongororo yakaitwa nesangano iri, mukuru anoona nezvekushambadzirwa kwezvirongwa muAmnesty International, amai Roselina Mzerengi, vati madzimai akawanda anoshaya rubatsirwo runodiwa panguva yekusununguka, izvo zvinozoita kuti vakuvare pakati pesikarudzi nepanobuda netsvina. Chirwere ichi chinonzi obstetric fistula. Nepamusana pedambudziko iri, madzimai aya haakwanisi kushandisa tezo yavo kumisa kubuda kweweti netsvina, izvo zvinovasiya vachinhu hwanguva dzakawanda.
Obstetric fistula kukuvara kunoitika pakusununguka mwana, zvinosiya mudzimai kana musikana ave neburi pakati pesikarudzi nedundira, kana kuti pakati pesikarudzi nekunobuda netsvina. Ndopayaka pamunonzwa zvichinzi anonwa weti kana kuti anonwa tsvina, nekuti zvinongobuda asingazive were kana atota kana kuzviitira tsvina.
Amai Mzerengi vati Zimbabwe imwe yenyika dzemuAfrica nedunhu reAsia dzine madzimai ari pakati pezviuru makumi mashanu nezana rezviuru ane dambudziko iri.
MuZimbabwe uwandu hwevanhu vane dambudziko iri havazivikanwi, asi multiple indicator cluster survey inoratidza kuti Zimbabwe ndiye dzimwe nyika dzine chikamu chakakura pasi rose chine madzimai anofa achisununguka, chinova chiratidzo chekuti vanokuvara pakusununguka vanogona kunge vakawandawo.
Amai Mzerengi vati obstetric fistula inokonzerawo mamwe matambudziko akawanda, zvokuti madzimai akawanda anopedzisira arambwa nevarume vavo vanenge vachivasema.
Chinyorwa chedu chinorakidza kuti obstetric fistula inokonzeresa matambudziko akawanda anosanganisira kukanganisika kwehutano hwepanyama nekusarudzwa nekusemwa kunenge kuchiitika. Ongorore yedu yakarakidza kuti fistula inotadzisa mudzimai kana musikana kusununguka chaiko paruzhinji, kana kuti anenge ava kutoteta hwema hunobuda paari, saka haaende pane vamwe. Vamwe madzimai atakataurawo navo vanototi vakatosiyiwa nevarume pamusana pedambudziko irori. Tsvakurudzo yedu yakaonawo kuti vanonyanya kusangana dambudziko iri vasikana vechidiki vakakasika kuita nhumbu, vakarodzwa vari vana vadiki, uye vanobva kumafamilies ane urombo hwakanyanya, havana kunyatsoenda kuchikoro, ende vanopinda machechi asingavabvumidze kuti vasunungukire kuchipatara.
Amai Mzerengi vati madzimai akawanda anopedzisira ofunga kuti akaroiwa nepamusana pekushaya ruzivo pamusoro pechirwere ichi, icho vati chinogona kugadziriswa neoperation. Chipanga Mazano munyaya dzekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reWomen's Coalition, amai Charity Manishona, tivane muzukuru wavo akaita dambudziko iri, zvokuti paakazowana rubatsiro utano hwake hwakange hwatovhiringika.
Ndiye zvinezvi we tried hospital vakangomudischarge achingoerera mvura weti inongobuda uncontrolled, and we tried kuti arapiwe kumahospitals magovernment institutions zvikashaya basa. Kumwe kwacho vaishedzera mari yakawanda, look you who can afford, vanokwanisa mari iyoyo yakawandisa. Takazowanawo help from the NGO inobatsira madzimai yakadaro, akatozoenda but it was a bit too late. Anga toita infection pambotenga, we bought my tablets and that. Akazoenda kunogadzirwa kumashow commission kumasvingo, of which now it's much better. Aichanyanya kuita zvayaita munguita vechingoyerera achifamba.
Ongororo yeAmnesty International yakatanga munandira 2018 ikapedzwa muna gumi guru 2020. Ongororo iyi yakaburitsawo kuti madzimai mazhinji haana mari yekuti anobatsirwa, uye anoshungurudzwawo naana amwene, uye vamwe vavo vane zvitendero zvisingabvumidze kuti vanhu varapwe kuzvipatara. Amnesty International inokurudzira hurumende kuti ipewo bazi reutano mari yakaringana kuitira kuti inange pakubatsira vakadzi vane obstetric fistula. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yedambudziko iri apo taenda pamhepo, asi bazi reutano rinokurudzira kuti madzimai asunungukire muzvipatara nemakiriniki ehurumende. Asi ongororo yeAmnesty International inoratidza kuti madzimai akawanda haakwanisi kubhadhara mari dzinodiwa kumakiriniki aya. Gore negore kunoitwa mhembero yakanangana nekupedza dambudziko reobstetric fistula pasi rose nomusi wa23 Chivabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
nyaya dzezvemitemo hadzisi kuwirirana panyaya yekuti matare edzimhosva aita chadzimira here kana kuti kwete, panyaya yekuti potorwa danho ripi nezvemutongi mukuru wematare vaLuke Malava vakanzi nedare repamusoro vaende pamudyandigere, asi hurumende ikapikisa mutongo uyu kudare repamusorosoro rine vatongi varo vose gumi nevatanhatu vakaendeswa kumatare vachinzi havana maoko akachena panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vainge vawedzera nemakore mashanu nguva yekuti vaMalaba varambe vari pabasa, asi dare iri rakati kuita izvi kutyora bumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvebumbiro remitemo Dr. Alex Magaisa, avo vakambovawo vachipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai uye vatinomudai sechinyoka vanombomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Totanga nekunzwa kubva kuna vachinyoka.
Ndinotenda nomubvunzo wamandi bvunza, asi ndine urombo nokuti kuti ndipindure mubvunzo uoyi wamabvunza ndinenge ndava kuvhuna mutemo. Kana munhu uchishanda kwandinoshanda kuno izvo, kana nyaya ichiri kumatare, hatitendegwi kuti titaure kuti ini sokuona kwangu ndofunga kuti zvichapera zvakati zvakati. Asi chandingangogona kutaura ndechekuti nyaya dzinenge dzamutsiwa mukoti, sezvinoita vavhimi kana vari mudondo vakamutsa mhembwe yavo mudondo imomo, zvinoperera mudondo imomo kana vakaibata kana kuti ikadzvenga. Iko zvino nyaya yakamutsiwa iri muhigh court. Muconstitution yedu inotaura kuti ukasagutsikana muhigh court unogona kuenda kusupreme court kana kuti kuconstitutional court.
Dr. Magaisa, kandaire nyiti
nyaya iri kunetsa panyaya iri kumatare ndeyekuti vana mutongi gava vanofanira kunge vari kutonga nyaya iyi vakapindawo munyaya yacho, kana kuti ngati vakapinzwawo munyaya yacho, nendava yekuti zviri kuitwa pamutemo iri kunzi amendment number 2 iri kuvapawo kodzero dzekuti vagoramba vari pabasa. Saka zvinonetsa. Tichidzokera panyaya yekuvhima yataurwa iyi, hongu kana vavhimi vaenda kunovhima musango vakakwira sokuti kana gomo reganda masungo kwedu kumusha uku kuedza kunyanja uku, vakarotomoka vari imomo, vanogona kuita chadzimira vototadza kuenda kumusha, vototadza kana kuziva kuti mhembwe yacho iripi kana kuti vodi. Ndo patiri iko zvino vatongi nevatongwi vari muchadzimira chebumbiro remutemo. Kana pachinge paita chadzimira vanhu varasvika votetereka nesango kana mugomo, panotozoda kunzi vakuru vaite chikaranga kuitira kuti vawanikwe kana kuti vadzoke. Ndosaka isu tiri kuti hatingarambi vanhu vari musango vachinzi vari kushaya kana kuti vakushaya kwekuenda. Pakutoda kuti paitwe chikaranga chekuti vawane mukana wekudzoka kumusha nyange zvavo pamwe vasina kuwana mhembwe yacho.
Vachinyoka,
hongu ava vazuva vazuva zvakanaka kuti vatongi vakapinziwa munyaya, havasivo vakauya vakati paitika chishava pavarume saka nesuvo todavo. Vakaita zvokungopinzwa munyaya nevanhu vaiziva zvavanoda kuti zviitike, nokuti nyika yose yemuno muZimbabwe inoziva kuti vanga vari chief justice vaMalaba ndivo voga vanga vasvika makore 70. Aida kuti vanopikisana nomutemo vaende kukoti vachiti hai ava havafaniri kutendegwa kuramba vari pabasa. Vamwe vose vana mutongi vachine makore vasati vasvikako. Pane mufungo wemanyepo uri pakuti vose vanhu vari kusupreme court nokuconstitutional court vanoda kuti kana vasvika makore 70 varambe vari pabasa. Ndiyo iya inoipa chirungu speculation. Asi kuriko kuti ichokwadi, hazvirevi here kuti mutemo wedu kusiyana kwawakaita newedzimwe nyika wokuti vana mutongi vanobva pachigaro kana vasingachadi chero vakafirapo, sezvinoitavo kuna naAmerica azvirevi here kuti mutemo wedu une dambudziko pakuti wakati munhu kana asvika makore 70 ngaabve. Mutemo wedu constitution inotaura kuti kana pachinge pashaikwa vanhu vanotonga, vamwe vanotsvakwa sei kuti vavuye. Vanhu vakaindisa nyaya iyi vakaindisa nokuda kwenyaya dzepolitics. Yatogwa kubva musi wa 24 August 2018 pakaruza vamwe vanhu petition vashaiwa mavi 11.
Todzoka kwamuri wamagaisa.
Sekutaura kwandaita pekutanga, vatongi ava vakapinzwa munyaya. Pavakapinzwa munyaya kudare reku High Court, vaiva nekodzero yekunyora kuti izu nyaya iyi hainei nesi, hatidi, ndozvinoitwa pamutemo. Asi vakaramba vakanyarara, havana kupindura. Uye ndinoti mutemo uyu wakaiswa nevanhu ukawiriranwa nevanhu muna 2013 pakabvumirwa bumbiro remutemo. Saka dai maida kuti mudzokere munoti aiwaka, toda kuti tichinje mutemo uyu, majaji edu agare kusvika 75 kana kusvika 100. Ameno, hapana chakaipa. Asi kadzokerai kuvanhu, vataura ivo kuti hanzi nyaya dzepolitics, aiwaka. Handiti nyaya dzemutemo idzi dzinotoitwa kupolitics ikoko.
Gweta Dr. Alex Magaisa vakambova chipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai veMDC vanga vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuGweta vatinomudai sechinyoka vanombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari parunare muHarare. Zimbabwe imwe yenyika gumi neshanu dzakavhota dzichipikisa danho riri kuda kutorwa neUnited Nations rekuva nechisungo chinorambidza kupondwa kwevanhu, kuparwa kwemhosva dzehondo nerusarura pakati pemarudzi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati danho iri rinopa United Nations mukana wekuyamura zvizvarwa zvedzimwe nyika kana zvave kushungurudzwa nehurumende dzazvo. Vamudzengi vanoti mutemo uyu kune rumwe rutivi wakanaka sezvo pane dzimwe hurumende dzinoita umhondi kuzvizvarwa zvadzo.
Asivo kana takatarisavo tichaona kuti kune dzimwe hurumende dzinoita umondi dzichiuraya vanhu vadzo, dzinoita zvekuti vanhu vanenge vava kuya kunonzi kuva suffocated, vanhu vapatigwa vadzipwa nehurumende yadzo. Urongwa ihwohwo hunenge hwakanaka.
Mudzidzisi mukuru pachikoro cheUniversity of Zimbabwe uye vari mukuru weMass Public Opinion of Zimbabwe Professor Eldred Masunungure vati kuvhota kweZimbabwe kune chekuita nekusada kuferefetwa kwenyika munyaya dzemhirizhonga musarudzo dzapfuura.
Investigation, you know, that exposed it, some of its alleged human rights, violations. I think that's the motivation behind the Zimbabwe's vote at the U.S.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatayo vati kuvhota kwaita Zimbabwe zvabuda pachena kuti vatungamiri vemunyika vanofarira kupondwa kwezvizvarwa zvemunyika.
Kuzvifumura uroyi pabani zvabuda pachena kuti ZANUPF inofarira kupondwa, inofarira kurayiwa, inofarira kurwadziswa kwevana vemuAfrica, kwevana vemunyika, kwevana vemuZimbabwe. Saka izvi ndo zvatogara kureva, zvatogara kutaura kuti vakomana vari nevasikana vari kutungamirira nyika inovava havanei nevanhu, havanei nekuti vana veZimbabwe vakachengetedzeka here, nekuti kana uri hurumende uri mubereki.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kana gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo mbozhanhare dzavo dzakadzisingadavirwe. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora padandemutande ravo kuti kuvhota kweZimbabwe kuUnited Nations kwakazembera panhoroondo yenyika zvakadzidzwa nenyika mukuchamwaridzana nedzimwe pamwe nemanzwisisiro anoita vatungamiri munyaya dzepasi rose. Asi vachangotora mhiko kuti vave nhengo yekomishen yekuregererana vaObed Gutu vanoti vanotambira danho reZimbabwe.
Resolution ine muchirungu anonziwa ma implications
anoenda mberi mberi ane udzamu nokuti inokwanisa kuzopanyika dzimwe dzinoita zvoumbimbindoga dzinoita izvozvo kuti haisu ndisu vana chamanguiza ndisu policemen of the world mukana wokuti kana vangonzi resolution iyi maivhotera kuti yes vanokwanisa kana kupinda munyika menyu voita madiro ajojina kana kupidigura hurumende yavanenge vasingadivo saka ndinoona vazhinji vari kupembera ndo zvandakambotaura musi uya ndichiti hatinowanzokupembera ng'anga nedzinobatsa mai
dzimwe nyika dzavhota dzichipesana nedanho iri dzinosanganisira Russia Cuba Nicaragua Burundi North Korea Egypt nedzimwe idzo dzinonzi nezvevatongerwo yenyika dziri pasi pehurumende dzinotonga nechisimba ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
mudzimai wevembowa mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe amai Grace Mugabe havana kuuya kudare sezvanga zvakatarisirwa nedare ramambo zvimba nhasi Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
kunyange hazvo mambo zvimba vati havasi kuda kutaura nezvenyaya iyi Studio 7 ine ruzivo rwekuti amai Mugabe havana kuenda kudare iri vatore venhau vemapepa nenhepfenyuro dzakawanda vaswera vachimbeya pamurombedzi apo panga pachitongwa nyaya namambo zvimba sezvo varambidzwa kupinda mudare mapurisa anosvika makumi maviri vanga vakapakata mboma vanga vakamira vachirambidza vanhu kupinda panga pachitongwa nyaya namambo zvimba amai Mugabe vainge vadanwa kwamambo kuti vapindure mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba asi hama yekwamugabe iyo yarambidzwa kupinda panga pachitongwa nyaya vadominic matibhiri vashora kudanwa kwaamai mugabe vachiti mambo zvimba vane udyire sezvo vainge vaivepo pakavigwa vamugabe sehama yemhuri
isu zvatokuchema ndechekuti mumusha Grace haana kuviga vamugabe kwamarufu kuchivhu vamugabe vakavigwa kuno kwazvimba vavigwa kuno kwazvimba Grace ari mudzimai akasiyiwa mumusha navamugabe vawirirana pamuchato wavo kuti vachaparadzana nerufu wai musina kuripotera mhuri yekwakariga mombe maripotera Grace unzvire here kana kuti chii chamuruda kuzamada kuita ende vazvimba parufu irworwo rwarobert vakanga vari memba yefemili iyoyi yehushe iwo
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti sei amai Mugabe vasina kuenda kudare iri nyaya dzavamugabe dziri kuramba dzichinetsa sezvo pavakafa nekuvi
Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi vakafanobata chinzvimbo chemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza vatoresa vatongi vashanu vedare repamusorosoro mhiko yebasa ZANU PF inoti iri kuvandudza upfumi hwenyika izvo zvorambwa nevanopikisa Sangano reAmnesty International rinoti vanhukadzi vakawanda vane dambudziko guru rekuwana rubatsiro rwakakodzera munyaya dzeutano izvo zviri kupa kuti utano hwavo huve panjodzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela u studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 20 kuNkwenkwezi 2021 ngontunga milinko mo endabeni zethu lamhlanje.
Obstetric failure has almost eliminated in the developed world, but it is still prevalent in our settings in the developing world.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilakahle zabo engozini enkulu.
Ilangade sikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi hayi kwakuthi ubutabani isifo sengqondo.
Kube lo mkhosi kobulawayo okunanza ilanga lokuhlonitshwa kwamalungelo abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbuqazwe efana lowegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi ukudingisisa asebekwenzile sokuveze ukuthi umkhakha we-COVID-19 ohlasele ngolaka kwele India usukhona eZimbabwe. Umkhakha lo iwo obulale isizalwane sakuleli esihlala eKwekwe esivele kwele India kunsukwana ezedlule yo. Ngokunjalo uChiwenga uthi sebethethe amanyathelo aqinileyo okuvimba ukusabalala kwalomkhuhlane. UChiwenga uthi izihambi zonke zivela kwele India kumbe ziyabe zidlule kulelo lizwe seziphoqwa ukungena kuma-quarantine centers okwamalanga alitshumi zizibhatalela indleko yokuhlala kulezo ndawo. Zizaphinda zihlolwe ukuba zilegciwane leli loba hantshi kungakhathalekile ukuthi zilencwadi etshengisa ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane eZimbabwe selifike kunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 605,556. Asebehlatshwe esibili sebengu 239,128. Abenhlanganiso ye-Amnesty International bathi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilakahle zabo engozini enkulu. Lokho kuphume kugwalo olwethu lwehlanganiso namuhla. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi kwezempilakahle ebingumhlonitshwa emkhosini wokwethulwa kombiko wabe-Amnesty International owenzelwe enkundleni yebulenjini owenhlanganiso ye-United Nations Population Fund uDr. Edwin Mpeta uthi zilakho ukwehliswa inhlupho ezibhekane labesifazane kwezempilakahle ikakhulu bebeletha ezinje nge-obstetric fistula.
Obstetric failure has almost eliminated in the developed world.
Selululutshwana kakhulu loluduko lwe-obstetric fistula emazweni athuthukileyo, kodwa ngapha ngakithi emazweni asathuthukayo lokhe lusayinkinga enkulu kubangelwa yisimo esibi kwezempilakahle.
Unkosikazi Memory Nyakujika waseBikita ungomunye wabomama olalesi simo se-obstetric fistula esihlasela omama lapho bebeletha. Okwamanje ulindele ukuthola usizo esibhedlela seMashoko Mission. Unkosikazi Nyakujika uchasisa ngobunzima obubhekane labomama bemaphandleni.
Sinobasa ufaba 10 kilometers unengumu. Sina kunotarirwa
Kona ukuthi umuntu uhamba umango omude ezithwele siyahlolwa kwingozi enkulu. Njengakulezi nsuku abezempila kahle bayasikhuthaza ukuba umuntu kumele aphange ayebhalisa angavele ananzelele ukuba usezithwele esakunyanga yakuqala. Kodwa omama abaningi abakwenelisi lokho ngoba zikhatshana kakhulu lezo zibhedlela. Bayahluleka ukuthi bahambe lowo mango nyanga zonke kuze kuye ukuthi esesiyabeletha umuntu aze ayafika esibhedlela sebonakele.
Osakhulayo uthafazi kwaChigandiwa laye ugcizelela ukuba udubo lukhulu emaphandleni ukwedlula emadolobheni.
Abantu abaningi emaphandleni bacela uhulumende ukuba enze zibe ziningi izibhedlela lama-clinics, njalo bacela ukuthi lezi zibhedlela zibe seduze bangaze bahambe imango emide leyo abayihambayo. Ukuthi abantu abesifazana bakhuthazwe ukuze behambe ezibhedlela besiyakhanyelwa ngakhona lokho. Mbona ngazathi uhulumende engasinceda nxa engakwanisa ukuyenza okucela abantu abasemaphandleni.
Impumela yophenyo lwabe Amnesty International oluqhutshwe kusukela ngenyanga kaZibandlela ngo-2018 lwaphela ngomfufu nyakenye beluphansi kwesihloko esithi I never thought I could get healed from this yethulwe namhla isandulela usuku lokunanza uqakathekiswa kwesimo sefistula emhlabeni jikelele olwe-United Nations International Day to End Obstetric Fistula mhla ka-23 Nkwenkwezi. Abe Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe lokhe esilela kwezokunakekela impila kahle yabesifazane lamantombazane. Bethi lolu hlupho lusuke lwengezelelwa ngokuqhamuka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abanye kobulawayo namuhla bebethe kwaqa emkhosini wokunansa ilanga lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela amalungelo obulili eVoice of the Voiceless Vovo bamanyane lezinye inhlanganiso zasezwekazi leAfrika ukunanza ilanga leli ngokuba lomkhosi owenzelwe eVovo Hope Center wombukiso wemfundiso ngezempilo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eVovo unkosazana Caroline Mudzengi uchasisa ngomkhosi wabo lo.
Ilanga desikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi kwakuthi ubutabani isifo sengqondo kodwa kwasokutshintshwa ngo-2004 kwathwayi akusayi. Siyakuthokozelela khona siyebe sihlangana njengenhlanganiso ezijiyene ezimeleni izitabani zakoBulawayo and other regions, southern region yeZimbabwe.
Umdzengi uthi iningi labaphatheke namuhla bebebukisa abakufundileyo ngezamalungelo abo.
Sibe le-art exhibition lapha de sibonisa khona imfanekiso eyadwetshwayo ngabantu abahlukeneyo nje esisebenza labo beme ngendlela ezijiyeneyo ebutabaneni babo. Abanye ngama-transgender, abanye ngama-bisexual, abanye ngama-lesbian. Kuyibo abantu esisebenza labo. Kuthene labo bezositshela ngalokho abakwenzayo abakudwebayo. Sizama ukuthi abantu bezisise ukuthi hhayi sijabulela ukwehlukana kwethu njengabantu lapha emhlabeni.
Uropa Mujeyi wenhlanganiso ye-Gays and Lesbian Association of Zimbabwe uthi imikhosi enje ibatshengisa ukuthi labo balamalungelo.
Ilanga leli litsho ukuthi sizixase njengabantu abachiyeneyo abangafani labanye abantu esilamalangetha amaningi adlulayo singarecognizwanga. So ilanga lanamhla bekuyikuthi sibuthane sithakazelele konke sesikwenzile osokube kuhle ngesikhathi esikiso khathesi.
Isakhamuzi sakoBulawayo inkosazana Buhle benkosi Mhlanga obesemkhosini wanamuhla upha umbono wakhe.
Sikholisile nje ama-participants ashonto ongaphongiyithola nje in any organization. Kwakwana ukuthi bayaphuma out of their way despite ukuthi i-society ithini ngabo, but bona bayazitshela ukuthi thina asilandaba lokuthi abantu bazathini, thina siyenza esikwaziyo impilo leyi yethu and it's what we believe in.
Abantu abaphila lobulili obuhlukileyo bathi imikhosi enje ibapha ithemba lamandla ukuba ngokuya kwesikhathi sisekelo selizwe sizagcina sicaca kahle ngamalungelo abo njengaye wonke umuntu. Umkhosi walamhla ungenwe izinhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labantu abaphila lobulili obuhlukile abathi ngama-key populations. Inhlanganiso ezibalisa i-National AIDS Council, i-Sexual Rights Center le-Treat bangene umbukiso walamuhla bethi basebenzelana levovo ukuze iZimbabwe ifike ezingeni elibalisa amazwe anjenge-South Africa leBotswana okuhlonishwa amalungelo abantu kungakhathalekile ngobulili babo. Ilanga le-International Day Against Phobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia belithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi A Celebration of Resilience, Diversity and Healing eyiyo njalo ebeyindikimba yombukiso walamhlanje. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
United Nations General Assembly ikhangelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusihlwa namuhla okuhlolisisa impiphathi yakwale Israel nele Palestine. Umhlangano lo ucelwe yinhlanganiso ye-Organization of Islamic Cooperation lamazwe ambalwa. Iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo ezibona ngokudlelana lamanye amazwe sezifikile eNew York kwele Melika okuzahlaziywa khona indlela zokumisa impi le osokubulewe abantu abaningi ikakhulu kule Palestine. Inhlanganiso ebona ngokuchitheka kwemizi yabantu e-Displacement Monitoring Center ithi abantu abedlula izigidi ezingamajumi amahlanu 55 million balahlekelwe imizi yabo nyakenye. Ithi lokhu kwenziwe zimpi zomvukela ezomkhathi lokunye. Wakhangelelwe ukuba inani labo liza kwehla ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ingcwethi kwezesayensi zizama ukwenza imiyane ephilayo ezakwenza ukuba kuqedwe umkhuhlane woqhuqho. Ingcwethi lezi zithi zenza imiyane ezabizwa ngokuthi yi-genetically modified mosquitoes.
Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano we-United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu ngokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo kanye lokuvikela imbuqazwe efana lowegugurawundi. Emhlanganweni oqhutshelwe eNew York ukuthange iZimbabwe ibe ngenye yamazwe alitshumi lanhlanu ale ukwamukela lezi ziqondiso. Wonke lawa mazwe ilawo etheswa amacala okwephula amalungelo njalo agoqela ele North Korea, iRussia, China, Eritrea, Syria lamanye. Lawa avote samukela agoqela iBotswana, iSouth Africa, iMelika, iBhilitane lamanye achiyeneyo. Kulamazwe angamachumi amabili lasishiyangalombili njalo afana labo Kenya, Ethiopia, Algeria, Namibia le Cameroon angavotanga. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uchotozwe kakhulu ngabanengi ngokungamukeli iziqondiso lezi besithi ukhanya esesaba udaba lombhuqazo wegugurawundi ukuthi lungagcina luphathwa yi-United Nations.
Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba eloba enkundleni yeTwitter uthe uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana leMelika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye uhulumende njengalokhu okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi uMnumzana Muammar Gaddafi yena owabanjwa ngabahlamuki sokuvuke impi wabulawa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli zindaba uMnumzana Simbarashe Nembaware kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mthulisi Hanana Ncube onguye osungula lingxoxo.
Isinqumo seZANU-PF asisimangalisi futhi kasisethusi ngenxa yokuthi siyabazi ukuthi bona bangabantu abanjani. Sonke siyakwazi ukuthi uhulumende weZANU-PF nguhulumende wababulali, nguhulumende wabantu abaphila ngegazi abangaphikiswayo, bangabaphikiswa uyabulawa. Nguhulumende ogxile phezu kwesisekelo seGugurahundi amakhanda ngu-20,000 abantu ababulawayo. Sokangikholwa mina ukuthi ubhinywa njalo angafuna kube lemthetho emenza ukuthi nxa ebulala abantu abebheka emuva ecaza kumbe ukhona ombonayo osengangenela aphambanise ukubulala kwakhe abantu.
Nomzana Nembaware nansi indaba.
Kuyajabulisa ukuthi izimbabwe ithethe inyathelo elinjalo ngesikhathi lapho amazwe manyana ukuthi kulungiswe indaba yamalungelo abantu. Khabesi nje kunje kule ndaba ezidlala abantu bapalestine Israel, abantu bayabulawa ma kunjalo. So kuyi-topic or kuyindaba esosobhudlini okumele ngabe sonke siyancedisana ukuthi sibazukulu la. Ngikhangele impendulo zikasikhulumeli kamongameli uJarambe ekhuluma ngalokho. Uletha izizathu ezibalisa ukuhlaselwa kwe-media njengokuthi-ke ibasela kusetshenziswa leso sinqumo esibona se-UN esokuvikela amalungelo abantu. I-athena lelo lungelo alisola amazwe wonke, lungelo elibhekane le-America nabo-UK.
Mnumzana Ncube uyatsho lapho uNembaware ukhuluma ngokuthi isikhulumeli sikahulumende uBabu Charamba uthi yena bavote besala ngoba bayakwazi ukuthi iAmerika ilamanye amazwe athuthukileyo afuna ukusebenzisa iresolution le ukugenqula ohulumende bamanye amazwe njengalokho esikubone kwele Libya. Ungathini ngalokho?
Uyabona abantu laba kumele baphumele egcekeni. Zikhona izinqumo abazisayinayo like ama-conventions around suppression ye-terrorism. Okwenza basayine masinyane kwe-terrorism ukuthi bona engqondweni zabo kuhlala i-terrorist kuwumuntu ophikisa bona kungabantu be-opposition kungabantu abanjengathi abalwela amalungelo. Kodwa nxa sekulemithetho ekhangela ukuthi bona babuse kuhle vele kabekeli ukuthi khona i-America sifuna ukuthi isigemuto. Bakhohlwe ukuthi ezikhathini eziningi uthuli olususwa i-America luphokuba luthuli eliphokuba khona nje uhubhulo kagcocane. Kuyaba kukhona okwenziwa nguhulumende yena loqanjwayo endleleni abusa ngayo abantu bakhe engabaphathi kuhle, baphatha ngochuku ebabulala. So iZANU-PF kayisoze vele ikuvuma ukuthi kube lo muntu obaphambanisa inxabulala abantu ngoba bafuna ukuba ngontando kayiphiliswa. Bafuna ukuthi babe bevalela abantu elizweni ngemithetho enjengaleyi babulala abantu kungela muntu ozabaphikisa. Uzananzekula ngesikhathi seGugurahundi abantu bafa umhlaba uthule, umhlaba ukhanyekile, yikho abakufunayo.
Nomzana Nembaware bathi olecala ngohlala eJojobele. IZimbabwe uhulumende siyazi ukuthi ulodaba lwakhe lweGugurahundi. Kungaba kuyilo yini olumqoka olwenze wavota esala ukwamukela isiqondiso lesi mhlawumbe cabanga ukuthi lizavuka lelo cala?
IZimbabwe lamacala amaningi ungalandzela kulekoshethwa i-constitution ka-2018 kumba i-commission ukupholisa amanxeba baye reconciliation. Wasa uconstitution ukuthi uzakhangela ukuphela amacala aqala 2013 kusiza na. Amacala awethetho lika 08 CMOVA intambathina ground akusike kanjani. So you find ukuthi the situation ukuthi njengelizwe asifuni ukuthi sicazele indaba esiphakathi.
Mnumzana Ncube, ngize kuwe siphetha ingxoxo yethu. Alubana elalela ubaba uMnangagwa ungathanda ukuthini kuye?
Uyakwazi inkosi uzama ukukhuluma noMnangagwa ufana lokutshaya idwala, hamba le dwala somtholalelayo. Noma elalele ngazi abantu bathini akazabalalela abezwe azwisise izimfuno zabantu. Engingakutsho mina ngeze ngikhulumisane loMnangagwa. Ngizakhulumisana nabantu bayithi sizalwane zeZimbabwe ukuthi khona khathi sekulungiselelwa ukhetho ukuthi uregister abantu ukuthi bayebhalisa bavote ngo-2023. Ngizabakhuthaza ukuthi kabasule sibili inkulungwane bayebhalisa.
Akuyiphethe mnumzana Nembawa.
Mina ngakutsho ukuthi umongameli uthe ethatha isitambu uthe the voice of people the watch, the word of God.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba ubexoxa endawonye lolwela amalungelo umnumzana Mthulisi Anana Ncube. Ibandla lezanu PF lithi kunenge osokufezwe nguhulumende okubalisa ukuvuselela inkampani yeZubco ukusungula imisebenzi inguquko kwezokwethula kwemibiko ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuthi imithethwandaba isebenze izimele njengalokho okusanda kugcizelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lokho kuvezwe isikhulumeli seZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo emhlanganweni awenzele intatheli izindaba eHarare namuhla. Umoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo bavotele iZanu PF. Ulandule imbiko yokuthi ibandla lakhe liyakhetha abasekeli balo nxa kusavelwa abaswelayo ukuhla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule.
Uhulumende lo khona kathesi uhulumende oseva abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ungwayiphi party. Uhulumende uyagcizelela ubaba uMnangagwa ukuthi abantu balalele abantu phansi njalo nxa benika ukudla abantu kungakhethwa muntu. Kathesi ungathola i-report enjalo ungabhode ezigabeni khona hale kudike khonoko awusoze uyithola i-report yokuthi kulabantu ababandlululwayo ngokuthi thina singabe phathele ngabantu nje ababe bekhuluma ukufuna ukungcolisa uhulumende. Ukhansela nxa esekhethiwe usengukhansela wabantu bonke lwezihlahla lempankwa lani yonke into useva wonke umuntu phakathi kwesigaba. UMP uyabe ngumP oseva wonke umuntu esigabeni kunjengokuthi uMP engancedisa ukuthi umgodi ube khona. Akuthiwa kunatha laba abephathethile kumbe incedisa uhlelo lwesikolo akuthi ukuthi isikolo lesingesabafundayo abantu bephathethile okumbe eklinika akuthi ukuthi ikliniki lengeyabantu abantu patabethile. Kanti sikuyahlatshwa manje kusena nala. Kuzeza abantu bekhuluma lokhu lalokhu. Kambe kulomuntu ongabandlulula ukuthi kutheni. Abantu bayehlukanise i-corruption lokukhetha abantu. Ikuthi bakhona abanye abangathembakalanga phakathi kwabakhanselers ethu lala ama-MPs. Abantu benganikwa ukudla bese bekuphambula bekufaka ezikhwameni zabo. Yiyo uthiwa yi-corruption leyo. Akula politics phakathi kwento enjengayinaleyo. Ama-cases anjalo abantu abanjalo abamele bereportwe babotshwe ngoba ngamasela abantu abayenza njalo izinto ezinjengalezo.
Umnumzana Simon Khayamoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi behambe bayibhalisela ukuvota njalo bejoyine ibandla leZanu PF ngoba kuyilo ibandla laboyise. Lokhu yisixwayiso esihle yini bona ukuthi ngiliyakhonona ngokuthi yilo eseliwise umnotho welizwe njalo elephula ilungelo lolonto.
Inkuthazo enhle kakhulu leyo esiyikhangeleleyo ukuthi iphume kubukhokheli njalo kugatsha lwethu lwezi information. Amanye amabandla lawo azombusazwe kayenze njalo la bakhankase ukuthi abantu babo bahambe bayayiregister ukuvota. USimon Khama wakathi ukuthi abantu bezanu PF kuphela bahambe bayayiregister ukuvota. Uthi uZulu wonke kulilungelo lakhe. Ivoti yakho yisikhali sakho. Bebehlangene izanu PF yalwela one man one vote. Ivoti naleyi iqhakathekile kakhulu ukukhetha. Idemocracy nalesikhuluma ngayo yalethwa yiya izanu PF. Ngawe uSimon Khama yabakhumbuza ukuthi ingekhaya yabo eyiye yabakhululayo yiphi ebugqilini woncindezelo wamabhulu wabancindezeli ababesikolonayizile. Ulungele loluntu olukhulunywayo sikhangele siqathanise namazwi angomakhelwane eSouth Africa ngale. Ungeke uzwe abantu bekhuluma ngolungelo loluntu eSouth Africa. Kodwa kuhamba khayele umuntu uyabulawa egcekeni, uyenzwana umuntu egcekeni yachiswe ngamathaya enzweni eSouth Africa kungabe indaba zalutho. Abantu umuntu ethi ebanjwe ngabantu abulawa amapolisi ekhangele abantu wakhona bengabotshwa. Umuntu obulela umuntu sezambona evuke ehamba kodwa kuthiwa eZimbabwe khona ungakubona ngabe eZimbabwe khonokho. EZimbabwe akwenziwa konke khonokho. Izepulamthetho ziyajeziswa sithandekile kungakhathalela ukuthi ungubani. Isandla somthetho siyafinyelela nomuntu uhlezi phezu kwentaba lapha eZimbabwe. Akukalwa lapho into ezinjalo. IZimbabwe ilizwe elilomthetho njalo umthetho wakho uyalondolozwa. Njalo iZimbabwe ilizwe lesecurity emileyo evikela abantu ngazo zonke izikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ukhangelelwe ukuqala ngempela viki ezayo. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uthi ulethemba lokuba lonyaka bengayiphakamisa inkezo abayithatha ngo-2019. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha zezindaba zemidlalo namhla ekuseni, umqeqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu uthe abazangena kumncintiswano walonyaka weChibuku injongo yabo kuyikuphakamisa njalo isicoco lesi abasithethe ngomnyaka ka-2019 lapho ugcine ukuqutshwa lomncintiswano njengoba nyaka enye ungazange wenziwe ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kumele sivikele linkezo njalo wonke amehlo athenzo kithi. Akusoze kube lula ngoba sidlala lamaqembu aphuma dolobho linye lati, kodwa ngizabaphumela egcikeni abafana ukubana mina ngifuna singobe. Kuzamele sibophe ziqine, sisebenze ngesilakho, sibone ukuthi sifinyelela kusigaba esilandelayo sonke isikhathi.
Iqembu leHighlanders lizabe lingelabadlali abayisithupha ababuyekile bevela dlala emazweni angomakhelwane, njalo laba ngababalisa uJoel Ngodzo, uRodi Sibanda, uWinston Mango, uPeter Muduwa, uKeith Mavunga kanye loLinoth Chikuwa. Imidlalo yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBulawayo City lizadlala neleChicken Inn koBulawayo enkundleni yeBarber Fields ngehola lechumi lanye ekuseni. Iqembu leWawa lizadibana leFC Platinum ngehola lakuqala emini enkundleni yeMandaba. Ngehola lesithathu emini iqembu leCapes United lizajana leYadanga seNational Sports Stadium, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leTenex lizanqikilana leBlack Rhinos ngaseSakuva. Ngensonto iqembu leNkezi Platinum lizadlala leTriangle enkundleni yeMandaba ngehola lechumi lanye ekuseni, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHarare City lizadlala leZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana leHighlanders ngehola lakuqala emini enkundleni yeBarber Fields, kuthi ngehola lesithathu emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHerentals lizadibana khona leDynamos ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleManyika Diamonds lona lizadlala leCranbourne Bullets ngaseSakuva. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho ezinengi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilo zabo engozini enkulu. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kanye lokuvikela impuqazwe efana legugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekusene kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.